chitiko ichi chiri kuitika hacho asi kutambira ichi zvakadai zvazvitambiriki zvinotorwadza zvinorwadza kuti sondo nesondo zvichingochinja ivo vanhu vatinotakura vacho mihoro yavo yakangomira panzira imwe chete saka vanonge vatoona isu tinenge tikuvakanganisira patai tichichinjawo mari dzatoti mafezi dzavanoshandisa kukwira michovha yedu zvokuti zvakatomira munyika muno
saka matochinja here mari dzinoripirwa nevanofamba nemichovha
pari zvino handini tisati ane humbowo hwakakwana hwekuti zvatochinja here asi tinodavira kudaro nekuti kuchinja kwaiitika pese apa kwaiitika masenzi mashoma asi rwendo runo ndinoona kukwidza kwacho kwakwira pane dhora chairo riribhondi raisai pamusoro ipapapa saka zvokuti kutokwidzawo kuchaitwa papapa ndotarisira kuti pakati pedhora nemasitesen achange achiwedzerwa pane yatinoti masezi agara aripo
tiri kuonawo kuti rwendo runo vakwidzawo mitengo vachitarisa distance kuri kuendeswa mafuta zvinokanganisawo zvakadii urongwa hwenyu imi sekutakura kwamunoita vanhu
ndikangoti pari zvino ndiko kutanga kunyatsoona kuti zvakadaro zvinoitwa zvokunzi mafuta osiyana pakuti taundi netaundi yoita mutengo wayo ndokutanga kwazvo kuzviona papepa zvichibva kuvamiririri vehurumende kuti ndo chimiro chiripo kuti taundi netaundi yoita mutengo wayo yemafuta kuti ukapinda mutaundi ine mutengo wawo taundi ine mutengo wayo zvokuti kana kuti tikati taundi iro toripinda tochichinja kuti kwatinoita mari kutakura vanhu pano kubva pano kuenda apa yakuchinja nekuti mafuta achinja nekuti dhorobha iri rasiyana nekwatabva tikukazvechiomerawo ruzhinji zvakanyanya zvokuti kufamba kwacho vanhu vachatoomerwa apa vana vechikoro vatakutasatumashoga anoteera vanenge vachidzokera kuzvikoro saka vese vachaomerwa vabereki vachaomerwa kuti vadzosere vana wavo kuzvikoro
sangano renyu rinongotarisa motokari dzinenge dzichifamba mukati meHarare chete here kana kuti munobatawo kunze kweHarare kana muchibata kunze kweHarare ndedzipi nzvimbo dzamunee muchienda
sangano redu rinobata hongu vatakurwa vanotakurwa mumadhorobha zvakafanana neHarare yacho iyoyo saka greta Harare yacho tinozopuwa yatinotidzokera pachirungu radius yaunoti 150 kilometers radius ndiyedu iyoyoyo saka tine vamwe vedu vano makombi anotobata kunana murehwa vamwe vachitosvika nekunana mutoko kwese ikokoko nenzvimbo dziri mudhuze zvakaita sana marondera ana bhindura nzvimbo idzo dzese tinobata.